kuti clinic project tine maproject akawanda atinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika tichibatsira vana ana mai nana baba tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko rebirth certificate or ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya zemini nhaka inofanira kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo saka isusu tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificates magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezve mumwe wevabereki vake ari muZimbabwe nechirungu vanoti descended by birth antity saka anokwanisa kuti akwanisewo kutoriswawo birth kana vachishuvira birth rekuZimbabwe anokwanisa kuenda kuembasy inenge iri munyika iyoyo kunenge kuchigarani mubereki mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasy consulate office onoaplayira bepi yemwana pane mari dzechibatobato haisi mari yakawanda then osvikoogadzirwa futi chibepi remwana ikoko oho anokwanisa kufila kana fomura anokwanisa kufila ikoko toti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasy inofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kunoko kuti akwanise kutorera mwana bepi saka fomu racho anokwanisa kuritumira maybe nedhl or nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rekuti munhu anenge ari guardian kuZimbabwe akwanise kunotora bepi yemwana ende kunoku vanobhadharisa $15 chete so ndo zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabirth certificates.
Ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika?
Kune zvimwe zvekuti vabereki vanoa kupepareta vasingasanzwisisani asi muchiona kuti mubereki maybe anenge ari kunze kwenyika maybe mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana achigara maybe nambuya kumwe uku kuZimbabwe maybe mumai vari kushuvira kuti mwana auye kupi kunze kwenyika ikoko saka kune maapplication enzi guardianship inokwanisa kuti ibatsire chii ibatsire mai ava kuti vadii vanoita even vari ikoko tochingocommunicata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake sometimes unoona kuti maybe mwana uyu anenge ane disenini yababa vake which means anenge achida consent but nekuti vanhu ava vachanzwisisani pakusangana apa then baba vaye voti haimini handibvumi kuti zviite zvakadai dai saka inyaya yacho inenge yakuitwa application yoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri wewega kuti uri baba kana mai
vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papi?
Tine masocial media handles atinoshanda nawo tiri patwitter at clinic project 4 then tine facebook clinic project Zimbabwe clinic project Zimbabwe tine website yedu yeclinici www.clinic.org.zw tine youtube clinic project Zimbabwe tine number idzodzi dzamafona +26378689371 kune landline +26388151508